manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi weshondo kurume 31 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka tichiteedzera tsika dzedu tichishanda nemadhishi nenzvimbo iyoyo.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti kune vanhu makumi masere nevaviri vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. United Nations younza rumwe rubatsiro munyika asi vamwe kuchipinge nechimanimani vachiti riri kunonoka kusvika kuvanhu. Imwe mhuri yekuZimbabwe yotsvaga rubatsiro kunoviga hama dzavo dzakapisirwa mumba kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro retwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa vakavigwa kuMozambique hwasvika pamakumi masere nevaviri. Vanhu ava vakaeredzwa nemvura kubva kuZimbabwe. Munyika mune vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere vakashaya. Izvi zvave kureva kuti vanhu vashaya muZimbabwe nenyaya yedutu mupengo Idai vave mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280. Kutsvaga vamwe mazana matatu kunonzi kuri kuenderera mberi. Asi nasi rumwe rubatsiro kubva kubazi rezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees wasvika munyika kuzobatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo ava muZimbabwe. Rubatsiro urwu runosanganisira migomo, magumbeze, mamosquito nets, mwenje inoshandisa zuva uye motokari rwauya nendege yekuDubai mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vapa ndege yavo kuUnited Nations pachena kuti itakure rubatsiro kuenda kuZimbabwe. Urongwa hwekubatsira vanhu hunonzi huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vari kuchema-chema vachiti vari kunonoka kuwana chikafu nekudaro vave kurarama nemichero. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani nekuchipinge tabata gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza.
Kuchimanimani kwakaitika dambudziko hombe kunyanya panzvimbo inonzi Ngangu apo pakaparadzwa zvachose. Ipapo takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka tichiteedzera tsika dzedu tichishanda nemadzishe nenzvimbo iyoyo vanoti vana Chief Ngorima nana Chief Chikukwa ndo vaitirairiza kuti kana tichichengetedza vanhu tinovachengeta zvakaita sei. Toita nzvimbo inonzi Risutu apozve patakashaikirwa nevanhu vakawanda vatakakwanisa kuwana takavachengetedza zvakanaka, asi dambudziko guru ratakaitika ipapo nderekuti hatisati kana kuti hatina kuwana vanhu nekuti vakaenda nemvura, vamwe vakazinobudira kuMozambique ndokwavakachengetedzwa. Saka kungangu nekuRisutu ndokwakanyanya kusvika dambudziko recycling Idai. Asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neMinistry of Civil Protection Unit, neMinistry of Public Service, Ministry of Water and Rural Resettlement, neMinistry zvakare yeTransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu vakavasati vawana chikafu.
Saka mati nhasi ndopa svika rubatsiro riri kubva ku United Nations rine ma mosquito net nezvimwe.
Aunza a whole plane ine cargo ine ma mosquito nets, ma jerrycans, ma tents, zvese zvekubatira not just ma refugees atinawo kutongogara camp. You know we've got about 10,000 refugees kumidlo sabi and among them tine mostly ma refugees emuno mu East Africa.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro kuti tinzwewo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo yavo.
Pari zvino hapana chatichachinja, tichingo takangomirira kutarisira kuti pamwe chikafu chingangouya, vanga vachingotipromisa pandaifona navo, vanga vachingopromisa kuti vangangotipa pavhiki richiteera irori.
Akauya apa ndiani apa?
Ndeve CPU.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa, zvavanga vanongwa chaiyeredzwa nemvura.
Asi tiri kunzwa kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma, vari kugara kupi ava? Vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo?
Vakapihwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo sezvo vanga vane mombe, mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana, saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nedza angoripa mumamisha mavo.
Takanzwa hurumende ichiti iri kuda kuzotamisa vanhu, makanzi muchatama here imimi?
Hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko.
Totarisawo pakanzi munofanira kunyora namazita kuti paonekwe kuti ndanani vakashayikwa, nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa. Imi makaita izvi here, uye vangani vasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Pari zvino muwadhi 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martin Mpango, asati awanikwa munhu iyeye, ndiye atiritambura kuti tomuwana sei, atiringotsvaga zuva nezuva bada tisikwanise kumuona.
Takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kusouth Africa, hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu?
Nharaunda yedu yechipinge East hadzisati dzasvika pazvino.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa, zvavangaonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Mimwe misha vana vari kuenda kuchikoro, mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro.
Mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro vari parunare kuChipinge kwakare. Vakidwo mujuru vebato reZANU-PF ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro dzekutsvaga kanzura weward 28 kuCowdery Park muBulawayo. Vamujuru vakaita mavhoti churi chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vakateverwa namuzvare nomaguku Mloi veMDC Alliance vane mavhoti churu nemazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe. Bato reMDC Alliance, iro rainge riina kanzura akashaya munzvimbo iyi, rainge riine vanhu vaviri vakapinda vachikwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Todzidza zvakawanda chaizvo pasarudzo iyeye. Chokutanga ndechekuti musangano weMDC haudzidzi. Haudzidzi pakuti pese panoitwa maelection MDC ichisa macandidates akawanda. Seipapa payanga ine macandidates maviri, haibudiriri, ruzhinji ZANU-PF ndiye inohwina. Kunyange hazvo iye macandidates maviri ezanapa mavhota vanga asingakuriri weZANU. But nyaya yekuti mutori nedambudziko redivision rokusaiwirirana zvinoita kuti vanhu vasadini, vasaenda kusarudzo vakabatana, vasaenda kusarudzo vachikurudzirana, vachikurudzira vanhu vavo vachifamba neshoko rimwe. So nyaya yekuisa makandidati maviri maviri inyaya yagara iri muMDC mukatara muna 2013 election pakajiwa MDC yeyambohwina. Inyaya plus vari too complacent. Vanofunga kuti vanhu vanongovada chero vasina zvavari kuita. chero vari kuita zvinhu zvisina maturo, zvisina musoro, vasingabatanidzi vanhu, vasingati performance, vanongofunga kuti vanhu vanovada nokuti Zani yaora. Asi chidzidzo chatinofanira kudzidza ndechekuti kukonewa kwezani hazvo kugona kweMDC. Hazvinoti kana Zani isingagoni zvorovati MDC ndiye inogona. Saka MDC haifani kungonzi ialternative yokungoti hatidi Zani. Vanhu vanotaura kuti hatidi Zani because MDC inokwanisa kuita zvakati, yakabatana, haiti mhirizhonga, inoenda necandidate imwe, but havaiti izvezvo.
Tiri kuonawo kuti makapinda mapato akawandisa zvikuru. Pane vamwe vasiri kukwanisa kana kudarika kana Zana chairo pavanenge vachipinda musarudzo idzi. Zvinobatsira here kana kuti zvinongoitwa hazvo kuti utongo wejekerera hungamise munhu?
Haiwa, utongo wejekerera zvirere kana makandidates 18. Kuamerica kune utongo wejekerere. Makamboona mapurezidenti aelection kuamerica ane makandidates kana 6 kana 3 chaiwo kana 4. Asi America haina jekerere. Totarira kuna naBritain, kune Conservative Party neLabour Party. Vanhu vanoenda kumaelection kutsvakwa kuprime minister mapati mairi anozivo. Kuti vanhu i76 hazvizvo zvinoreva quality yedemokrasi.
Muzvina Dr. Pedzai Ruhanya avari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuUniversity of Johannesburg vari parunare muHarare. Imwe mhuri yemuZimbabwe yaigara muWestern Cape muSouth Africa iri kutsvaga rubatsiro rwekunoviga hama dzavo ina kumusha mushure mekunge dzapisirwa mumba. Vanofungidzirwa kuti vakapisirwa mumba vanoti vaMaxo Mazungunye, mudzimai wavo Margaret Vare nevana vaviri Miriam naTadiwa Nashe. Vamwe vana vatatu vakapona vanonzi vari muchipatara pari zvino sezvo vakakuvara zvakaipisisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemhuri muzvare Patience Moyo.
Pane mukomana vavaigara naye wechirudzi cheSouth Africa avanga vachinitsana naye, saka akatanga kupisa imba, akaita kunge apisa imba yake asi ndobva yabatira neimba kwanga kune vana. Saka mukubatira kwakaita pari zvino izvozvo vatiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi, asi pari kubudawo nyaya dzakatesiyanaisiyana nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana. Saka maitikira azvikaita baba naamai nevana vaviri, one anonzi Miriam ane 17 years neanonzi Tadiwa ane 7 years vakabva vachira imomo. But my survivors are sorry, Sisi, not to Anna Vanessa, and I said in 10 years, I go to the hospital, but I catch a 61st degree, and especially against beyond recognition, I didn't need to get a unit. Then put it at tender, between what I do, and I said in this, could talk about 40 degrees. Then Michaela, 9 months, could talk about 46 degrees, receiver about my bench unit.
Saka, vakashaya vavati varadzikwa here, zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Vakashaya vasati varadzikwa, so far pandakataura navo pari kudiwa budget ye45,000 rand, asi mari yatinai izvezvi i13,000 rand. Vatotsvaga rimwe rubatso rwe32,000 rand kuti vatore tindiyavo i4 vaendeswe kuZimbabwe inoradzikwa kufanati.
Saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi Rotani Tatara Naro, ndiye anovamukoma izvezvi vemushakabvu. Anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196, 0027 73 047 8196, kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 triple 0, 0027 84 25 28 triple 0. Kune vanoda kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo, vanoshandisa yatinoti kuno kuSouth Africa net bank bank ine branch code inoti 10 33 10, branch code 10 33 10, account number yavo 10 31 99 59 78.
Muzvare Patience Moyo vachitaura vari parunare kuWestern Cape muSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Na asi mchirongwa, tichiri panyaya imwe chete ya tanga tichibata viki rapfuura. Nyaya idu tumpengo, raka viringiza upenyu wevanu wakawanda uko kumanyika land. Cyclone Idai. Mchirongwa, tinava Lennon Chizaza, mudzidzisi weku St. Charles Luanga Secondary School. Uko kukashaya vana vaviri, wakaura wane dombo, raka dona pamsoro pe dormitory yao. Izo zaka konziriswa nedu tumpengo. Mchirongwa chedu chwechidiki, chirongwa The Connection, chataka tepwe nyura nemsu wechipiri, apura, vachizaza, waka tsanangura kutichi chaka itika. Uyeje kutivana, waka zubatsirwa sei. Vikira apura, takanzwa msangano we Zimbabwe Psychologist Association, pamwe chete nemsangano we Crisis Support Center, vachiti vacha tanga chirongwa chaka nangana. Nukupawanu wakafana na vachizaza counseling. Ngatichienda ikuna vachizaza kuitra kutichi. Yendere mberi nenyaya. Vachizaza ndi ino mkamchira mchirongo.
No, fara ni kutigamchira mchirongo.
Vachizaza, tuota angane kufunza nezwe ma students. Ma students enyaya, ariseko.
Ya, izo zizo, yese varikumba. Ni probably after counseling itaka mboita nao. Ma messages atro kungo wanao from parents who we communicate with. Vaninge vachingo tova vanavari vaiti ndiva mwacho vakuta soto wangu wachidzoka kuchikoro.
Takanzwa msangano we Zimbabwe Psychologist Association pamwe chete nemsangano we Crisis Support Center vachiti vada kukubatsirai. Pachezvenyu munochikamuchira here chirongwa chavo?
Patakatomboita first group counseling nevana vese vakange varipo. Inde ndakagarawo mu group counseling yakaita iyoyo ndiri kuside zvemaparents. Vakangokumbira consent kuma parents kuti vange vachikwanisa kuzobatsira vana fedha. Ofish maparents ese akabvuma tikatongozvitsigirawo sevadzidzisika sevarareidzi vevana kuti chinhu chinobatsira kuti vana vese vange vachiona that form of counseling. Kuita kuti zvifavezvo zvinowanika mangwana at least when learning begins. Vese vanenge vaine a settled mind. Singachafungi zvekumashure isina kutya zvinenge zvakaitika kumashure. Even so varareidzi vacho taitaura kuti iyo vanenge vachiuya chizobatsira vana nesuwo tichitaurawo navo zvinenge zvichizongotibatsirawo kuti tinge tichienza mune environment yakanaka tese isu nevana.
Aiwa tiri kunzwai. Sezvo vana ava vane mazuva akawanda vasina kuenda kuchikoro, makatarisira kuti muchange muchivabatsira seiko nezvidzidzo zvavo?
Chimwe chishuviro chatanga tiri kutongoda chachi chekuti since vana vagara kwengo yakareba, vana vedu vakawanda vanogara kuHarare maboda. Tanga tiri kutsvaga patingati tikakwanisa kuwana zvakaita muHarare mavanogara pari central, pavanokwanisa kuuya kunyanya kubva musi wa21 kusvika musi wa26 at least tinenge takavha 2 weeks dzavanga vakaluza plus at least 2 weeks theholiday yavo kuti vatinge tichibata zvavakaluza zvaifanira kunge vakadzidza.
Aiwa tiri kunzwa zvakanaka vachizaza. Petai chirongwa, muchiudzawo mhuri yeZimbabwe chikumbiro chenyu chikuru chamuinacho.
Ndingati chikumbiro chingatodiwa ndingangoti dambudziko ravakasangana naro vakawanda vavo zvinyowana vanonge vakambozviona. Zvakava zvinyowani kudai so vamwe vacho vakabatikana zvikuru nekushaya kweshamwari dzavo dzavaidzidza nawo. Counseling yatakaita yekutanga ndiri kuona seisina kukwana. Tange tichikumbira chekuti vanokwanisa vapiwe mvumo yekuti vange vachivabatsira vana kuti vana ava vabatsirwe vari panzvimbo 1. Ndanchiona kuti like vamwe vakati anogona kunzi atransfewa aenda kune chimwe chikoro. As long as mwana uyu asati abatsirwa through that form of counseling ari kune chimwe chikoro, zvinogona kuzongomunetsa futi pfungwa dzinogona zvekuzoramba dziita replay zvinhu zvakaitika kumashure zvenhu zvomukanganisa kudzidza kwake.
Aiwa vachizaza, takunzwai zvakanaka. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa maita basa, tinotendawo nekunge muchishambadzawo dambudziko redu timatimana ose nyika dzose kuti tinge tichiwanawo rubatsiro vana vedu vakodzokera kuchikoro vagodzidza zvakanaka.
Aiwa tinotenda. Makateerera chirongwa chedu chevechidiki, chirongwa chamunopakurura neni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tanga tina vaLennon Chizaza, umwewo murayiridzi weku St. Charles Luanga Secondary School, chikoro chakabuda munhau apo vadzidzi vaviri vekuchikoro ichi vakaurawa nedombo rakadonha pamusoro pemba yavo yekurara. Izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo Cyclone Idai. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisangane nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei paTwitter uyezve nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove.
Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa nhau kana timbonzwa chirongwa chechitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndinovimba makasimba henyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelation ibhuku rinonetsa vazhinji kurinzwisisa kana kurishandisa. Nhasi tine tarisiro yekuti Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church muHarare vangatibatsira nekutitsanangurira bhuku iri kuti rinorevei uye rinotiudzei.
Bhuku raRevelations ibhuku rakanyorwa naJohn. Bhuku rinoburitsa the spiritual truth.
Sei richigozha kunzwisisa kupfuura mamwe mabhuku ose.
Ndofungidzira kuti John kana achinyora already if we go to the book of John da panonyora John anonyanyoburitsa the divine yanga iri muna Jesu. Ende nyaya dzake hadzizi nyaya dzino there is kana kuparidza already if we go to the book of John. It's not easy to preach using the book of John because of it is so deep zviro zva John zviro zvakavanzika asi zvari kuda kuedza zvibudiswe zvokunzi John akaratidzwa it coming from Jesus himself achiratidza kuna John through some angel. So zviri zvoda kuedza kubudiswa zvichinongedzera the coming of Jesus Christ or zviro zva Jesu Kristo. Saka is something like that is no neta kunyasi because azidinyaya this is the truth and because kuti rinokurisa the spiritual truth therefore you know the little spiritual kazhinji kwachona hazvigone kungonzwisiswa nje so you just need to go deeper to get to understand the book of John the book of Revelation.
Ko muka dzinoshandiswa mubhuku iri pane zvadzinomiririra here?
Yeah, theologically muka dzese dzakanga dzirikushandiswa dzine zvadzinotomiririra like you find kuti zibukanana those things zvavanonyanyoshandisa mazishato machii it's like showing us the future heaven even kuti hell yakamira sei it's like this so it's like analogy yavanoshandisa yekutiratidza nezvegehena. So they use the analogy using muka idzodzo dzatinonyatsonzwisisa nokunzwisisa kushata kwadzakaita. So they use those things like it's an analogy which they use.
Ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanonetseka kunzwisisa bhuku iri. Chii chamungaudza vatendi pamusoro pebhuku iri uye kuti vangarishandisa sei?
Just like tichingotanga from chapter 1. Patinongoona chapter 1 ichitotaura vatendi they can relate to that even to relate to their churches. Patinoona achitaura about the seven churches. Those are the churches dzaakatominista iye. Maybe after Paul he has passed on. Iye akadziminista and anodzinzwisisa. And by that time, you know, those churches, they were so strong. They were so spiritual strong. But as we go on, dzakanga dzaakuluza that spirituality yachona. So we can even relate kwa dziri kuti isusu as churches, which is the church yatinga zvite relate to. Like ukata South paizotaura nenyaya yema churches akanga ari kutimudza, like we have the Ephesus, we have ma churches akawanda aitaura. Number one, you know, bayanongedzera ma churches kuti aka backslider. It's like what we are doing, we are backsliding. And akataura zvakare nemamwe machurches ari kurarama ari under adultery. Are we not seeing that kuti adultery is conquering machurches mazhinji? Is conquering even to an extent yekutobata even vafundisi. ukazotasa corruption, you can even see kuti or even corruption yachona can be done even in churches. We can see kuti dzimwe dzafa, dzimwe dziri kutonhora, dzimwe dziri kudziya, dzimwe dzakadini. Saka vatendi they can always relate again to those churches which were not even happy, and even it can relate to your personality. Kuti inini, am I still so strong? Am I corrupt? Am I adultery? Am I this and that? So it will relate very well to us. The book of Revelation is always telling us oro kuti kune kuuya kwa Jesu Kristo, and kana Jesu Kristo auya, it will be like this, like this, like this. And most of us as Christians, we don't want to live to think about something bad which can come into our lives. We don't want to do that.
Sei vafundisi vasinganyanyi kurishandisa mukuparidza kwavo tichingonyanya kurinzwa bhuku iri parufu.
People they think maybe it's all about parufu because it's always telling us dopatakutaurira vanhu kuti munhu achifa afa akutenda kudenga. Maybe that's why they always relate the book of Revelation nerufu. Ibhuku rakawanzika. It's not easy to tackle. It's very difficult. Or even when you stand up for the party, you find that sometimes avazi so theologically, avanya sori stimuza, wali udisa pachena kuzimu, waka mira feiti. Unona uti, arangoro waro wazaro na pati. Is this really what it means?
Ne tsana nguro iyi yabva kuna Reverend Fatima Garikai ve United Methodist Church muHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tinokunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombokupai zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United yarova Manika Diamonds 2-0. Triangle yaita Mangange 1-1 neNgezi. Kuchitiwo Wange yakunda iyo Yada 2-0. Herentals yaita iyo Mangange 0-0 neTel 1.
Ndanzonere kurira
Desia
panyo watakundo fushira
Watakundo fushira
Dia ni watunga mira Dia ni wafunga nati chene seranzira
Chene zanzira
Hajitetembe nyama
Ayo
Shinote zimba pakatipehana
Pakatipehana
Choku itapana
Apana
Mama kungo nirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Napanur watamo Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Somatora mukoma matora mtazi yenama wanita egona Misozi yanda chie mandasata kunga Tumira ingi rose netonta kuna Irindozi taipaita atana
Kambo pano rwadza moyo kubva kuda mushakabu Oliver Mtukudzi na Winky D. Tine urombo tati triangle yaita Mangange 1-1 Ngezi as triangle yakunda yongezi 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinoti vanhu makumi masere nevaviri vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutu mupengo Idai. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, mosara muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku.